Mutungamiri wenyika nebato rezanPF Emmerson Mnangagwa, svondo rino vakatuma munyorano nane dzokudyidzana nedzimwe nyika mubato ravo vasimbarashe mubengegwi kuti vanoita musangano nemutungamiri wenyika yebotswana vamukwetsi Masisi. Mumusangano uyu vamubengegwi vakaudza vamasisi kuti Zimbabwe yaisaparuti 1 acre kuti vakedura kana kuti museum inenge iine nerondo yezvayakaita kubatsira dzimwe nyika dzairwira rusununguko muAfrica. Bepa Naurel Herald rinoti vamasisi vakaratidza kufara nezvakataurwa nehurumende izvi. Botswana yave pansi peBritain kana kuti British Protectorate, haina kutora zvombo kurwisa Britain asi yakawana kuzvitonga kuzere muna 1965 kuburikidza nekutaurirana pasina kudeuka kweropa. Kuvakwa kwedura iri kuri kutsigirwa nesangano reInstitute of African Knowledge iro rine basa rekutsvaga rutsigiro kubva kuvatungamiri vedzimwe nyika nemari. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano renyanzvi muAfrica reInstitute of African Knowledge vaJoseph Nkani vakatenda kuti Botswana yakapiwa chikamu chemunda pamuzinda uyu ucharatidza nhoroondo yerusununguko rwaAfrica uyo uri muHarare.
Pane zvakaitika zvakawanda, vanhu vakafa, vamwe vakakuvara, vamwe vakatsakatika. Saka nyaya iyoyo inofanira kugara ichingochengetwa kuti vanhu tigare tichingoziva kwatakabva. Zvakafanana nevanhu isu tinopembedza mitupo yedu, handiti kuti ndinoyera soko, ndinoyera nzou, ndinoyera mbizi, handiti ka. Inyaya yekuti munhu anenge achiedza kucherechedza dzinza rake kwaakabva nerubvi rwake. Saka isusu tiri kutiwo seMuseum of African Liberation, ngatichengetedzei ruzivo rwedu, ngatichengetedzeiwo nhoroondo yedu senyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica.
Vati nzvimbo iyi inotarisirwa kuisa zvino kubva kunyika dzese dzemuAfrica dzakarwa hondo yerusununguko nedzimwe dzakabatsira nemari, mazano nezvimwe dzakaita seBotswana. Pari zvino inonzi yavakwa kusvika pazvikamu gumi nezviviri kana kuti 12% uye inotarisirwa kupedzwa kuvakwa muna 2024.
Zvinoreva kuti Museum of African Liberation sekurongwa kwayakaitwa kuchikonzero chekuti Museum of African Liberation ivakwe ndeyekuti tiunganidze tichicherechedza mabasa akasiyana-siyana akabatwa nenyika dzakasiyana-siyana mukusununguka kwenyika dzakasiyana dzemuAfrica. Botswana iyo pachayo yakabatsira nyika dzakawanda kuwana rusununguko rwadzo. Mukatarisa tomboenza semuenzaniso, Zimbabwe, maZimbabwenzi aiwana pekugara vachikafu nevanhu vekuBotswana. Botswana futi yakashanda basa rekutraina mavaizodzoka muZimbabwe vorwa hondo. Saka inewei Botswana itorimo munhoroondo yerusununguko rweAfrica.
Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana Dr. Ademohang Kwape vaudza Studio 7 paRunare vari muGaborone muBotswana kuti danho ratorwa nehurumende yeZimbabwe rinotendwa samane sezvo kunyangwe Botswana isina kurwa hondo yerusununguko yakabatsirawo dzimwe nyika dzemuAfrica panguva yekurwisana neuzvanyiriri.
Isu seBotswana hatina kubata gidi tichibatsira Zimbabwe kuti iwane kuzvitonga kuzere, asi takachengeta varwi vehondo yechimurenga chekutanga nechechipiri vakawanda munyika medu. Naizvozvo zvinofadza kwazvo kunzwa kuti Zimbabwe yaona zvakakodzera kutipa munda pamuzinda weMuseum of Africa Liberation apo palichamisa mufananidzo wemutungamiri wekutanga wenyika ino vaSeretse Khama.
Tinochengetedza nhoroondo yenyika kana kuti Department of National Archives and Heritage muBotswana vasiye pambiri Skosana vati urongwa uhu unobatsira kusimudzira kushanyirwa kwenyika.
Kuvakwa kwemuseum iyoyi kuchavandudza mararamiro evakati wandei, uyezve kana ndichiti kuchavandudza mararamiro akati evakati wandei ndinoreva job creation, which is employment creation as well. Tabva ipapo ichabatsiridza nyika yedu kuti vanobva kunze vachizobvakacha vachiuya munyika medu vachagona zvakare kuunza iyo mari yatinoti yekunze foreign currency.
Vamubengegwi vakatodura iri rakakosha mukuchengetedza nhoroondo yekurwira rusununguko muAfrica. Ndakamirira Studio 7 muFrance Sound Botswana, ndini Shinge Madondo.